Wangu watandera wali kumasvingo asa hana kutandara kumasvingo bedzi. Vakatangana kuita musangano muHarare vakafandira magitsinzi ese vakabva ipapo vakaenda kuBuruwayo vakanotarisa kuti musangano wakamira sei vakatenderera magitsinzi ese kuBuruwayo vakabva iyezvo ndobva vakumasvingo. Saka tikati masvingo yaprovhinsi yechitatu vari kuenda vachinoona kuti mastructures emusangano magiraundi akamira sei nekuona zvakare kuti vanhu vemubva vagere sei maprovhinsi ese vayo nekuengeja vachigara pasi nekuri kuya nevanhu kuti vanzwe kuti toenderera mberi sei maarana nepasvika nyika nematambudziko ari kusangana nevanhu munyika. Saka masvingo yaprovhinsi yechitatu vakatangana neHarare vakaenda kuBuruwayo vakaenda kuchitungwika ezvinova kumasvingo yatiwo provhinsi yechina infact achitenderera.
Saka ndedzipi nzvimbo dzavari kuenda kumasvingo?
Kumasvingo nezuro vakanga vari kuBhikita, nhatsi vanga vari kwaGutu, mangwana achaenda kwaChivi, achazoenda kuMashava, vachazopedzisira neChiredzi nemusi wesvondo.
Saka zvii zvavari kuona mumastructures ebato renyu kana kuti mumamiriro akaita bato?
Mamiriro akaita bato ndeyekuti paari kusvika pamazvisiti ese vari kuona musangano wakasimba, mbambo dzakayatosimba kuti ndingindi mumadhisiti ese. Chimwewo zvakare chavaona chavatenderera painyaya yekuti munyika maita dzara, vanhu havana chekudya, vanhu vasvika pakutambira, vanhu vari kunonga svosve nomuromo.